Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 1, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reSupreme Court rinorasa nyaya yakakwizwa kudare iri nenhengo dzebato rinopikisa reCCC dzichipikisa mudzingwa kwadzo muparamende nevari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasengezo chavangu. Hurumende yeSouth Africa inowedzera nemamwe makore maviri upenyu hwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit kusvika musi wa 29 Mbudzi 2025. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Zimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC inozivisa zvakabuda mubvunzo dzeGrade 7 dzegore rino. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reSupreme Court nhasi rarasa nyaya yakakwidzwa kudare iri nenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzichipikisa mutongo wedare reHigh Court wakasimbisa kudzingwa kwadzo muparamende nevari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasengezo chavangu. Asi kuraswa kwenyaya iyi nedare reSupreme Court hakureve kuti hapana nyaya, asi kuti kwauya nekuda kwekuti nhengo idzi dzinonzi hadzina kutevera zvinofanirwa kuitwa mukupikiswa kwenyaya dzakadai kumatare mumagwaro adzo akasviswa kudare iri. Izvi zvaive kureva kuti sarudzo dzemabyelection dzakatarwa kuti dziitwe musi wa 9 zvita 2023 dzave kuzoenderera mberi. Hatina kukwanisa kubata magweta ari kumirira nhengo dzeCCC idzi kudare kuti tinzwe kana dzichapikisa danho reSupreme Court iri kana kuti dzichadzokera zvakare kudare iri dzagadzirisa magwaro adzo. Mukuziya nezvinyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mutauriri weCCC vaPromise Mukwananzi avo vashoropodza mutongo uyu vachiti unoratidza kuti matare haana kusununguka.
Nokachamidzika zvikuru nebudikidzo yaitwa kuSupreme Court nhasi mushure mekunge taapila kudare guru tichida kuti marecords ari kuitwa nabachabangu asiri pamutemo adzorwe. Asi dare raramba
zvamira zvakadai, munoti chii pamusoro pemabatirwo aitwa nyaya iyi nedare reSupreme Court?
Zvoratidza zvatinogara tichitaura kuti dare redu renyika yeZimbabwe harisi kunyatsotonga nyaya zvakanaka zvatingati muchirungu zviri objective, zviri fair uye zvinobetsera nyika yese. Vari kungotonga vakarerekera kudivi rimwe chete, zvinova zvataona nhasi mudare reSupreme Court. Matongerwo aitwa nyaya haana kumira zvakanaka, haana kunakira nyika. Tingati muchidimbu muZimbabwe mutemo chaiwo chaiwo wakunetsa kuenda kumatare kunodzezimhosva kunotsvaga rubatsiro uchiti makota acharamba akamira pachokwadi zvaakunetsa.
Mungati chii pamusoro pemabatirwo ari kuitwa nyaya dzinobva kubato renyu reCCC nematare?
Zvinoratidza kuti makotsi edu aanyanya kurerekera kudivi rimwe chete, achiita zvinhu akarerekera kudivi rimwe chete. Zvinoreva zvinhu zvekuti zvinonetsa kuti vanhu varambe vachienda kumatare vachinoisa zvichemo zvavo. Ndava vakuru vemataro eZimbabwe vari kuratidza kuti vaacorrupted, vava subjective. Zvavakuita vakungoita vakatarisa ravo divi, vakaita vakatarisa divi reZANU-PF, vanova vanhu vatingati muchirungu vakacapture tare edu enyika.
Zvamira zvakadaro muchaita sei?
Isu sebato reCCC ticharamba takashinga tichirwisa kuti sarudzo dzakaitwa nevanhu zvakaitwa nevanhu musarudzo zviremekedzo munyika yeZimbabwe haikona kuti vanoshandisa makotsi vanoshandisa vanhu vasiri pamutemo kurikola vanhu vachiita zvinhu zvisiri pamutemo zvatiri kuona izvi ticharamba tichirwisa tichindira mberi tichimeka sure kuti we defend democracy muZimbabwe we defend the rule of law we defend vanhu vanenge vasarudzo vanofanira kunge kuti varemekedzo nevavasarudza vacho izvozvi zvikutaura nzvimbo dzese dzisina maMPs hadzina munhu akadzimirira hadzina dzatingati muchirungu representation
avanga vari mutauriri weTripleC vapromise mukwananzi vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya weStudio 7 sezvo tichitema tisina kwatakarereka Mavelas abatawo vari kuzviti ndiwo mutewedzeri wavashavangu vaAlbert Mhlanga ava vanoti vafadzwa zvikuru nezvabuda mudare reSupreme Court vachiti vave kutoita gadziriro dzesarudzo dzemabai election dziri kosvondo rinouya
zvabuda nhasi tagara tichiziziva kuti ndizvo hatichaitika bata tisingafungiri kuti vame vetu malawyers vangatadza kufila mapepers avo in order especially at a higher court like a supreme court kana uchiinda kusupreme court unofara kuchiona kuti zvinhu zvako zvakagadziriswa une nguva une time because ya ikoti iri higher zvevame havasi serious nezvenyaya zvemakoti saka ndizvo zvaitika izvozvo
muri kunzwa sei nemutongo uyu uyezve tinoona kuti vemapato anopikisa vanogara vachiti ivo matare haasi kutonga nyaya dzavo zvakanaka imi munoti chii
kufara tinofara zvetu because tagara tiri vanhu vanotevera zvemutemo tinoziva kuti yee vamwe vari kuti makoti ari captured but unongovaona every time vanokakavara vachiinda kumacaptured court acho but hakuna zvandikataura zvakawanda vapulu ndiwo anotibatsira as a lawyer handifonera handiudza kuti they are going back on Monday and Tuesday kuti vapedzise basa but newe kana uchizitevera uri ordinary person unongoona kuti hakuna zviripo chabuda kunze kuti zvatakaita kutanga ipapo ndizvo zvagara zviri right and zvichagara zviri right saka ngatimirirei Monday neWednesday kuti tipedzise basa
mushure nemutongo uyu muchange makuita sei imi navasevenzo shabangu
isu vamwe tiri busy pasi apa kugadzirisa zvemabai election musi wa9 and ndinoziva kuti tichakunda sezvo atagara tazvironga
avanga vari kuzviti ndiwo mutevedzeri vavasengezo shavangu vaAlbert Mhlanga vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya weStudio 7
The Voice of America
hurumende yeSouth Africa yawedzera nemamwe makore maviri upenyu hwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit kana kuti maZEP pamwe neLesotho Exemption Permit zvezvizvarwa zviri kugara munyika iyi kusvika musi wa29 mbudzi 2025 izvi zvaziviswa negurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi magwaro aya aifanirwa kupera kushanda panopera gore rino asi akanga azowedzerwa nedare kusvika mukupera kwachikumi 2024 vaMotsoaledi vaudza vatori venhau kuti danho iri ratorwa pachiteverwa section 31 subsection 2b yemutemo weimmigration act danho iri ratambirwa nemufaro nezvizvarwa zvezimbabwe zvinosvika kuzana nemakumi manomwe ezviuru kana kuti 178,000 zviri pamagwaro aya kuti tinzwe zvizhinji tabata sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zvekunze kwenyika muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum Global Network Dr. Vusumuzi Sibanda
hongu mapemiti emaZTP nemaLEP nhasi hanzi achawedzeredzwa nemakore maviri naMinister of Home Affairs saka dzinova nhau dzinonakidza chaizvo kune avo vanoshandisa maZTP nemaLEP chero zvanguva yacho yakaita kuti shoma zvayo
zvikonzero zvipi zvaita kuti hurumende yeSouth Africa itore danho iri
minister veHome Affairs hapana zvavambotaura kuti chikonzero chaita kuti vaextende chii asi kuti vangoti aiwa taakuextenda ndafunga kundichiextenda kwamakore maviri chete kusvika kuna 29 November muna 2025
zvii zvitsva zvingange zvauyiswawo nekuwedzerwa kweupenyu hwemagwaro uku
Zvavataura ndezvekuti aiwa vanhu vane vana vakazvarwa muno kana vanogara navo vari kukurudzirwa kuti vanyorese vana ivavo kuitira kuti vawanewo ndofunga mapepa iwayo. Ndiyo chete chinongori chitapo, nekuti zvimwe zvese vanga vachingodzokorora zvagara zvichingotaugwa makore ese kana pachiitwa maexemption permits aya.
Tanzwawo kuti vamotsoledhi vari kukurudzirawo kuti vane magwaro ezepi iwavo mumakore maviri umu vagadzirise ugaro hwavo. Zvii zvavangatarisirwa kuita?
Izvi zvinongoda munhu anenge ane kodzero yokuaplaira pemiti yemuno musouth Africa. Ndo chete nzira yekugadzirisa mapepa, zvokuti munhu anobva aitora zvinodikanwa zvacho kuti aplaire pemiti yacho obva anoaplaira, kana kuti anga agara ari pamaexemption permit. Asi kunze kweizvozvo hapana zvimwe zvingagona kuti zviitiwe, nekuti zvinhu zvese zvinofamba pasi pemutemo weimmigration unotarisira kuti vanhu vawane mapepa magwaro avo kuti vanenge vane zvinodikanwa here. Asi tinoziva kuti iko zvino zvinenge zvichida kuti munhu anenge ane business ange ane mari inodikanwa kuti atange business racho, kana kuti ange ane hama inogara muno ine mapepa ekuti ave mugari wemuno. Asi kana zvisina kudaro, uye ange ane macritical skills.
Sesangano matambirawo sei danho irori rekuwedzerwa kweupenyu hwemazepu nemakore maviri?
Sesangano tinotambira zvedu nekufara kuti vanhu asi vagonewo kuwana mavhiza mumapemits avo, nokuti pane zvinhu zvisina kunyanzojeka. Uye tiri kuona kuti 2 years inguva shoma idikisa zvikuru. Tiri kufunga kuti minista vangoitira chete kuti white paper yavo iyi iende kuparamende, and vaona kuti vanenge vagona here kuti vachinje mutemo weimmigration.
Vanga vari sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zvekunze kwenyika muSouth Africa, reAfrican Diaspora Forum Global Network, Dr. Vusimuzi Sivanda, vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Zimbabwe nasi yabatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Vanoona nezveutano vachikurudzira kuti pasi rese rirambe rakashinga kurwisana nekupedza denda iri. Hurumende nhasi kuburikidza nebazi rezveutano yaita gungano rekucherechedza zuva iri kuchinotimba stadium kuVictoria Falls. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day 2023, United Nations Program on HIV and AIDS, UNAIDS, yakatanga chirongwa chinonzi Let Communities Lead World AIDS Day 2023. Rinova ndiro dingindira regore rino paine chinangwa chekutsigira mishandira pamwe ine chekuita nekutapudza matambudziko ekushayikwa kwemari, zvikwanisiro uye ruzivo mukurwisana neHIV and AIDS. Mukuru wesangano reZimbabwe AIDS Council, Dr. Bernard Madzima, vakaudza vatori venhau svondo rino kuti pamusoro pekucherechedza zuva iri, Zimbabwe ichatungamirawo urongwa hweInternational Conference of AIDS and Sexually Transmitted Diseases. Ichi chirongwa chinoburikidza nemusangano uchatanga muHarare musi wa3 kusvika musi wa9 mwedzi uno. Vakati vanokurudzira vanhu vasiye rusarura nekuwanda kana vaine utachiwana.
Chandikuona ndechekuti if you are not living openly, you stigmatize yourself. In any whether you say the pub in the mirror can say, yes, I'm HIV positive. Even kana nguva yangu yakwana yekutora mapirizi. But they told me, there's no need to hide.
Tikakwanisa kuti munhu asava nesefusidwa yekuti haafani kuziva chibero changu. That one, I think, inguva flip.
Sachigaro wesangano reZimbabwe National Network for People Living with HIV vaMarshall Makorovodo vanoti vanoshuvira kuti vatungamiri venharaunda vatore nzvimbo yavo mukukurudzira zvirongwa zvekurwisana nedenda reHIV and AIDS.
Pane zvatirikuita zvakanzizana community led monitoring. Tinenge tichiti vatungamiri vemumacommunity imomo ngavaende muzvipatara, ngavaende kwese kwese vachinoongorora kuti zviri kuitwa here, ndizvo zvavanoda here, ndizvo zvavakabvumirana here panyaya dzekutidzivirira denda reHIV.
Murapi wechivanhu vari nhengo yesangano reZinata, Sekuru Soza, vanoti mishonga yechivanhu yaitawo basa guru mukurerutsa ndima yekurwisana nedenda reHIV and AIDS.
Kubvira pakatanga chirwere ichi kuma80s kusvika panguva ino, mishonga yechivanhu yabatsira zvakanyanya kune vanhu vane zvirwere zvakadai seHIV and AIDS, kuburikidza nezvirwere zvimwe zvinonyuka kuvanhu vakaita seivavo zvirwere zvepabonde. sesiki. Zvirwere zvinosanganisira mudumbu, zvimanyoka, zvichisanganisirawo kupera miri, kusadya zvakanaka. Tinayo miti yakaita sana mungurawo, mishonga imwe inosuka mudumbu ichibvisa dzimwe tsvina, unosara wakarerukirwa. Mishonga yechivanhu yayamura zvakanyanya padenda iri.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vanorarama neutachiwana weHIV and AIDS vachishanda nesangano rezvandiri muzvare Phyllis Mavushe vanoti nyaya dzerusarura dzave shoma munyika.
Takatarisana nenyaya dzestigma, tinoona kuti there has been a huge difference. Kare vanhu vaitoidedza kuti AIDS kungokonfirma kuti une HIV zvakureva kuti wakufa. Vanhu vaiitwa mahome based cares vachichengetedzwa vari kumba vakamirira nguva because there was no treatment. And payakazotanga kuwanikwa, only a few individuals were privileged to have received the treatment.
Zimbabwe inonzi ine vanhu miriyoni nemazana matatu ezviuru 1.3 million vari kurarama neHIV and AIDS, uye pavanhu ava miriyoni nemazana maviri ezviuru 1.2 million vanonzi vari pamishonga. Pasi rose vanhu vari kurarama neHIV vanosvika mamiriyoni makumi matatu nemapfumbamwe 39 million, uye kubva pakatanga kuzivikanwa HIV muna 1984 vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mana nechidimbu 40.4 million vafa nechirwere ichi. Ndiri muWashington DC, ndini Evans Zininga weStudio 7.
Kurwisana pakati peIsrael neHamas kunonzi kwatanga zvakare muGaza mushure mekumbenge kwamira kwemazuva manomwe kuitira kupa mukana wekuregererwa kwezvizvarwa zveIsrael zvakatapwa neHamas, uye kuregererwa kwevari muusungwa mumajeri eIsrael pamwe nekupa mukana wekupinda kwerubatsiro muGaza. Hurumende yeAmerica yakatara Hamas sechikwata chematororo. Mauto eIsrael Israel Defense Forces azivisa nhasi chishanu kuti kuenderera mberi kwekurwisana uku kunotevera kutyorwa kwechibvumirano chekumbomisa hondo kwenguva diki neHamas nekukanda zvombo muIsrael. Bazi rezveutano muGaza iro riri pasi peHamas rinoti vanhu vangangosvika makumi maviri nevatatu vafa mumaawa ekutanga kwekurwisana uku. Zimbabwe Schools Examinations Council kana kuti ZIMSEC yazivisa nhasi kuti yaburitsa zvakabuda mubvunzo dzegrade 7 dzakanyorwa gore rino. ZIMSEC yati vana vakabudirira mubvunzo idzi vakawedzera huwandu nezvikamu zvishanu zvine zviga makumi mana nezvisere kubva muzana, kana kuti 5.48% kana zvichienzaniswa nebvunzo dzegore rapera. Wanhu vevana vakabudirira mubvunzo idzi vakakwira kubva pa40.9% gore rapera kuenda pa45.57% gore rino. Vamwe varimi vanoti vave kushandisa mufudze wemombe kana kuti manyowa kuisa mumunda nekuda kwekushayikwa uye kudhura kwefotereza munyika. Vamwewo vachiti mashoko ekuti mwaka uno hakuna mvura yakawanda munyika ari kuvaodza mwoyo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti fotereza shoma iri kuwanikwa muzvitoro iri kuvadhurira zvakanyanya, vachiti saga refotereza rinoreva makirogiramu makumi mashanu kana kuti 50 kilograms rave kutengeswa nemadhora ekuamerica ari pakati pemakumi matatu nemashanu kana kuti US 35 dollars kusvika pamadhora makumi mashanu kana kuti US 50 dollars. Kunyange vari kuyamurwa kurima pasi pezvirongwa zvehurumende, vanonzi vari kuwaniswa mbeu pasina fotereza zvichinzi vachazopiwa. Mumwe murimi wekubhangeti mudunhu remashonaland west varichard Kapungu vanoti vari kushandisa mufudzi wemombe sezvo vasina mari yekutenga fotereza.
Vanhu vakawanda kutodyara nezvimanyuwa zvemombe fertilizer irikunzi irikunetsa munyika. Pane zvimatanga zvemombe zvirimo mukatikati zvautongonotora nemasaga zvinochizogombagomba.
Mumwe mugari wekuhwedza mudunhu remasonalands east vakremio matinyarare vanoti ivhu renzvimbo yavo hari pego rakanyanya kana rikasaiswa fertilizer. Vamatinyarare vanoti vachamanikidzwa kurima ndima diki sezvo vasina mufudzi wakawanda nekuda kwemombe dzavo dzakafa nechirwere chejanuary disease makore mashoma apfuura. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFC vapo Zakaria vanoti varimi vanokwanisa kurima vachishandisa mufudze kana ivhu repachuru kana pasina fertilizer.
Chisha chiwani tisangomira nokuti hatina kuwana masotinaidwa nendima diki ndinozokorora vanendima diki vanokwanisa kuti vashandise dzimwe nzira dzisiri aya tinoti machemical fertilizers aya kureva kuti kushandisa zvinana vechiunu.
Izvi zvinotsigirwa nemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT avanoti kushayikwa kwefertilizer kunoderedza gohwo remurimi sezvo mufudze wemombe usingashande zvakanaka gore raunenge waiswa mumunda. Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obedjiri vanobvuma kuti fertilizer haingakwanire munhu wese munyika nekudaro hurumende yakatendera vanhu vane mari dzavo kuti vatenge fertilizer kunze kwenyika vasingabhadhare mutero kana kuti import duty.
For the rest of the other programs, no, kune challenge kuti kukanga iri mumabonded warehouse vanhu vanenge vachipika kushewana maEUR 1 so ndosakatirazoti government yakazoti vanhu ngavaimport free.
Panye yekuti vamwe vanhu vari kupihwa makirogiramu maviri chete embeu pasi pezvirongwa zvehurumende vachinzi vagovane sezvo mbeu ichiuya iri muzvimapaketi zvemakirogiramu 10 muzvinafundo Jiri vanoti zviri muurongwa sezvo dzimwe ndima dziri diki.
Zvaika kutachimubvunza munobva kuti 6 meters by 39 meters and it tells no da less than 2 kgs. Saka pamufanire nevanhu vamune muchinzwa vanhu vazosiya nesoko ndonega siku pavanhu vati tasiyana aiwa zvinachimubvunza kiti zvakawanda very low cost.
Hurumende yakazivisa muchinyorwa chayo kuti vanhu vanokwanisa kutenga fertilizer kunze kwenyika sedano rekuyamura makambani anogadzira fertilizer ayo ari kutadza kugadzira fertilizer inokwanira munhu wese. Apo vamwe varimi vari mubishi kumhanyamhanya kutsvaga mbeu nefertilizer vamwe vari kuti havasi kuzorima ndima huru vachiti vari kuteerera yambiro yekuti gore rino mvura ishoma. Murimi wekuhurungwe vachepadhiraviro vanoti vachateera yambiro yebazi rinoona nezvemamiriro ekunze yekuti mvura ichange iri shoma gore rino.
Panekata kutozana chinzi shoma maireketa kutozizo ndoita kutongorema shoma zvizoita zvemazuva zvizvizvi tagara tichinzi dai tegetidaitidai toita kutongorema takazivana.
Asi mumwe murimi wekumahusekwa mudunhu remashonarend east vaAlexander Jim vanoti havateerere zvinotaurwa nevanoita zvekufungidzira mamiriro anenge akaita kunze. VaJim vanoti chakatanga ndicho chakachenjedza vachiti rimwe gore vakamboteerera vakasarima asi mvura ikazonaya zvakanaka vainge varima vakawana gohoguru.
Rimwe gore takambozvitedzera mwakakohwa isu tikazekumbwirira manje kuti yabedarime saka tedzera chinzwa redio kuti mvura yakuuna kusaka mwakazekohwa saka parondo yetu kungoshingira kana tikatoteerera redio hatimbozviteerera izvi takungonzwa kuna Mwari kuti Mwari achatiitirawo zvakaita sei goro rino.
Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Department kana kuti MSD rakatozivisa kare kuti munyika muchange muine mvura shoma mwaka uno. Vamwe varimi vakatotanga kuchema chema kuti mvura yanonoka kuturuka. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi aita mukurumbira achiimba musambo weZim Dancehall simba rashe Valentine Choga uyo anonyanyozikanwa neremagitare rekuti Van Choga. Van Choga anoimba ari mumusha wembare muHarare. ngatinzwei hurukuro yaaita naibvanzi tininga westudio 7
wekwamdziti tije pangwae ande kune vai vane zvirwere vane nzara oi mafuta vane mdumbu oi matishu kuna anoshaya chikamu
zvekuti vandipa zvakatanga 2005
ku primary chaiko
zvatendera music yana elephant mani yekujamaica njiroma saka ndati takaitiraka navaretio nikaenda pavaretio vanaibva vatanga kutamba saka ndakabona toona kuti zvinizvi ndoitei keriya yangu rekandiramuscont
ndikamushaya ndezvechimero vakomana
makazvitanga muchiri ku primary vabereki vaiti kudii muchizvitanga
vabereki pakuvaisa zvizvitamanje because ndiri kumba nazvinazvicho ndaizonozvitanda zvikuru
saka pari zvino muri kuita maprojects api
sefadzo rinota takambobuisa masingo kati januari kurumburika
ndakurohwa nachezvara ino anondigama vobva vavapa chisaga chetombokomana
vanhu vanotambira sei mimhanzi yamuri kurova mukati
vanhu vanoitambira because ndozoona pandinoenda pasidi zvinoita vanhu kuti inga vanhu vari kumakira zvatodaro saka ndinofara kwazvo nematambiro avari kuita mizidi yavo
kana paine vateereri vasingazivi kuti vanokuwanai kupi vanodawo kuteera mimhanzi yenyu vanoiwana kupi
mimhanzi yangu nini inowanika payoutube yamesoga ndivhanisoga anobuda kuganda pafacebook ukaona yakanzi vhanisoga akaunti wofolowa painstagram yakanzi vhanisoga yekamzi wofolowa hama update anenge aripo
saka iri kunetsa mazuva ano ndeipi yekwavhanisoga
yekuti shuga gedi
ndo yamoda kuti timborova here nhasi vanhu vambojamba maspika
vanhu vambojamba spika
aiwa ndo yaticharova iyoyo kuchizwa kambo kanonzi Sugar Daddy kubva kuna simba rache Valentine Choga uyo anozivikanwa neremagitare rekuti Van Choga manzwa hurukuro yaaita naibvanzi tininga westudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pastudio 7 tibatei pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 musakanganwa chirongwa chelive talk nhasi manheru na 8 p.m. apo tiri kutarisa kuraswa kwaitwa nedare resupreme court nyaya yakwidzwa kudare iri nenhengo dzetriple c dzakadzingwa muparamende sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare dare resupreme court rinorasa nyaya yakakwidzwa kudare iri nenhengo dzebato rinopikisa retriple c hurumende yesouth africa inowedzera namamwe makore maviri upenyu hwemagwaro ezimbabwe exemption permit tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ini ndini jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndikusiya muina tavo kanxibe